Team Zimbabwe maonera andinoita takaita zvakakura takakwanisa kumirisa nyika. Vakomana vedu vanomhanya masprinter vakashowawo kuti Zimbabwe potential yatinayo yekusvika mumamedhuru, because kana tichinge wasvika mufinari medhuru iri pedyo zvechokwadi. Uyezve vemarathon ava takaona kuti Isaac akamhanya akapedza akabuda ari namba wegumi nenhanhatu. Saka zvinoratidza kuti izvo potential muZimbabwe tinayo. Tinonidha kungoti tirambe tichiunza vanhu vakati wandei kuti machanzi edu adi awandewo, uyezve kuti tinge tichiisa mari sevashandiri, semhurumende, semasponsa kuti sport isvike level yairi kune dzimwe nyika.
Muri kuona kubuda kwakaita vatambi venyu vanga vari kumakwikwi aya kuchizokwanisa here kukwezva rubatsiro urwu rwamuri kutaura?
Tinofunga kudaro nekuti hatifanirwi kungotarisa kuti maolympics egore negore. Tinofanirwa kutarisa icho chinhu chinonzi sport chachina kuti tiri kuitei nezvacho munyika dzedu, nekuti hatingomuka tine vanhu anohwina magold medal, hatingomuka temunhu anohwina silver. Tinototanga kubvira kumashure tikutanga nemaclub chaiwo, kutanga nemanational association edu, kuti tinge tine vanhu vatinoproducer vanozopa maresults aya. Idzi nyika dzese dzatinoona dzichiwana magoridhe nechi havangotangira pakuti tiri kuenda kumaolympics. Zvinhu zvitori musystem kuti izvo ritori basa. Sport inofanirwa kutariswa sebasa, inofanirwa kutariswa sekuti imwe nzira yekuti vana vedu vakure vachikwanisa kuzviriritira uye nekuriritira mhuri dzavo zvichibva mukuita mitambo yakasiyana-siyana iyoyi.
Pane zvamungati imi seTeam Zimbabwe madzidza here zvamungada kuona zvichizobatsirawo chikwata chenyu chemune ramangwana?
Kudzidza hakuperi sekutaura kwaunoita, nyange uchigona zvakadii kudzidza hakuperi. Hongu pane zvakawanda zvataona zvatadzidza. Taona maitiro anoita vamwe zvinhu zvavo, taona kuti chikuru kunyanya chiri kunge chiri kuita kuti tione kuti vanhu vabudirire inyika dzine vanhu vari kubuda munyika dzavo vachinge vachishandisana vachishandira nyika dzavo vari munyika iyoyo kuprepara macompetitions aya. Zvinobatsirawo chaizvo kuti kana nyika ine zvikwanisiro zvinoita kuti maathletes edu asvike palevel yaasvika, vakomana semukuona kwamakaita vakomana vari kuno iye zvino, vana Charamba, vana Makarau, vana Isaac, tinoda kunge tine izvo zvakadaro munyika medu. Tinoda kunge tine masports specific institutions ari special anokonzentrira kuti vana vedu ava vatinenge tatuza vandu vatange tichiisa kumasport vachange vachidya zvakadai, vachange vachimezhwa zvakati, kuti tive negwara rekuti sport inofanirwa kufamba yakadai. Asi chikuru chikuru chandadzidza ndechekuti izvo ruoko rwehurumende, ruoko rwemasponsa runodiwa kuti vana vedu vabudirire kusvika pamalevhu atinofanirwa kusvikaya, kuti vanhu vaone goridhe, vaone bronze, vaone chii. Zvinoda kutoisa ruoko rwuri deliberate kuti tiri kuisa mari yedu pakadai.